Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo chivabvu 1 2022. Makateerera kuStudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pasi rose nhasi kucherechedza zuva revashandi kana kuti May Day. Mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCCC Vatenda Ibid avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti hurumende yakakurumidza kudzosa dhora remunyika isati yagadzirisa zvinoda kuitwa. Vechidiki vebato rezanupf vanga vati vachaenda kunotora mbudzi dzemutori wenhau vahopo Chingono kwamurehwa varegedza kuita izvi asi vachiti vabudirira pane zvavanga vakaronga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose nhasi kucherechedza zuva revashandi kana kuti May Day, vashandi vachiti vanoda kupiwa mihoro nemadhora ekuAmerica kusarudza vatungamiri vavanoda musarudzo dzegore rinouya vakasununguka pamwe nekusatyisidzirwa pamabasa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU amai Florence Tarvinga vaudza mhomho yevanhu vapinda mumhemberero yeMay Day kudziva resekwa, kusanganisira mutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa, kuti zvinoshamisa kuti hurumende iri kutadza kuti vashandi vabhadharwe nemaUS dollars asi iyo yave kutobhadharisa vanhu kutora mapasipot nezvimwe nemadhora ekuAmerica. Vati vashandi havacharamba vakapeta maoko, vamwe vatungamiri venyika vachiita zveuori nemhuri dzavo.
Turi kuona mapurisa, tiri kuona masoja achipindira munhau dzepabasa dzemadisciplinary hearings. Zvinofamba sei kuti nyaya dzevashandi hadzichakosheswe munyika yeZimbabwe?
Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023, vashandi havadi nyaya dzemhirizhonga uye vanofanira kuvhotera vatungamiri vavanoda pasina mhirizhonga sezvange zvichiitika musarudzo mumakore apfuura. Amai Tarvinga vati vezvematongerwo enyika vanofanira kusiyana nenyaya dzekuzvinyirira vashandi pamabasa. Mapato ezvematongerwo enyika apinda pamusangano wanhasi kusanganisira ZANU-PF, Citizens Coalition for Change nemamwe abvumirana neZCTU kuti vashandi vanofanira kutambira madhora ekuAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weCCC Vatenda Ibid avo vataura vakamirira mutungamiri webato ravo Vanelson Chamisa avo vange vari munhandare vati vashandi vanofanira kupiwa madhora ekuAmerica nekuti mari yenyika haisisina simba.
Solution iri simple, mushandi ngapiwe US dollar. Mushandi ngapiwe US dollar.
Vanga vakamirira bato rezanu PF vaHappiness Madambi vati bato ravo rinoda uchose kuti vashandi vagare zvakanaka munyika. Gurukota rehurumende rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu pamwe nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanzwa zvichemo zvevashandi uyewo hurumende iri kugadzirisa zvichemo izvi pasi pechikamu chetripartite negotiating forum.
Kuti collective bargaining inyatsobuda, kuti violence neintimidation yevashandi pamabasa ibve isavepo. Saka zvese izvo tiri kusevenza tiri pamwe chete.
Vashandi vakatanga kucherechedzwa muna 1889 nevashandi vachirwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vatendai biti avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti hurumende yeZimbabwe yakakurumidza kudzora dhora remunyika zvinhu zvisati zvagadzikana. Vabiti vati havatenderane nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemamwe makurukota avo ekuti dhora remunyika riri kushaya simba nekuda kwekuti pane vamwe vemabhizimisi vari kuita zveunyire. VaMnangagwa vakatovimbisa kuti vachasunga vose vavanoti vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanotiwo zvimwe zviri kuita kuti upfumi huende kumawere inyaya yehondo yekuUkraine. Asi vabiti vanoti kutadza kutungamira ndiko kuri kupa kuti zvinhu zviite midigari munyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navabiti.
Chiripo apa ndechekuti nyaya yekuisa Zimbabwe dhora yakaiswa maconditions acho ekuridzorera asati apo. Ende takavataurira kuti zvamuri kuita izvi muchazviona pamberi paya. Kuti mudzorere Zimbabwe dhora munofanira kunge mune mareserves. Kuti mudzorere Zimbabwe dhora munofanira kunge mune maexport akawandisa kupfuura maimports. In other words, zvamunotengesa kunze kwenyika zvinofanira kunge zvakawandisa pane zvamunotenga kupinza muZimbabwe. Tikavataurirazve zvakare kuti munofanira kunge mune political stability because currency inodependa neconfidence nevanhu.
Saka panofanira kuitwa sei?
Munofanira kunge musingarove vanhu. Vanhu vachisarudza mutungamiri nevatungamiri wavanoda. Iwo ndo kumhanya paya. Zvino hoyo dhora riera kuma 500. Zvandakataura muna June vakati uyu haana kukwana. Hezvo vakublema vemabhizimusi vakatsamwira Confederation of Zimbabwean Industry zvisina munhu akamboona. Vakublema vanoti masabotoa. Masabotoa ndivo.
Sei muchidaro?
Nekuti ndivo vakaisa mari when the economy was not ready. Secondly, ndivo vari kuita overspend, oversupply RTGS neZimbabwean dollar. Zvopusha price here. US dollars.
Vamwe takanzwa vachitoti sava Eddie Cross hanzi mari yekuAmerica ngaitobviswe kuti vanhu vangoshandise mari yemuZimbabwe chete senzira yekuedza kudzikamisa uremu hwedhora. Zvinoshanda here?
Chekutanga pamutemo mari yekunze kwenyika yekuAmerica yakatobviswa. Ndosaka pakaitwa Structural Instrument 33 of 2019. Structural Instrument 142 of 2019 yakatobhana mari yekuAmerica. Saka handizive kuti uyu Cross ada kuti ibviswe kupi kunopfuura ipapo. Asi nokudaro nokubvisa ikoko hazvigoneba paground kuti ibvise because mari iri kushandiswa nekuti Zimbabwe dhora rakaora. So zvatakangoitawo isu patakapinda muhurumende takaona US dhora iripo ndokuirecognize kuti ngachive mari iripo.
Asiwo pane nyika here yakambokwanisa kuti yamboshandisa dhora rayo ndokuzoenda kudhora rekuAmerica ichizodzokera zvakare mukushandisa mari yayo?
Hakuna nyika pano pasi yakaregedza kushandisa mari yayo isingade ichizoadopta US dollar yakazokwanisa kuti idzosere mari yayo kuti ishandise bvunzai Argentina, bvunzai Chile, bvunzai Peru. Hazvikwanisike ba because panorambwa mari nevanhu yabatwa nechikomba. So it's a breakdown in confidence. It's a breakdown in trust which is permanent. And that trust will never be restored in the local currency. So kuda kudzorera zvidhora kupedza nguva economics dzinoramba. And economics dzinodhira nerational behavior yemunhu. Munhu anobehavia sei? Munhu haasa akatora nyoka inomuruma oidzorera oita peti. Zimbabwe dhora yakaruma vanhu haisi yakadzorerwa mumba yonzi yapeti yamari yedu yenyika.
Vamwewo kavabiti vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Kuri kuti imi muri panyanga zvii zvamungaite kudzikamisa mari inoshandiswa munyika?
Ndosaka isu tiri kutaura kuti dai nyika dzemusouthern Africa dzaka dzabatana under Tsadik dzoita integration dzotsvaga karenzi yayo yainoshandisa ndo solution chete yekuresolva the Zimbabwean current situation which will be run by another name. That is the only permanent solution. Tobhana chamunoti chiri reserve bank ichi because ndo chine humwori hwese chiri kupinda mari.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCCC vatendai biti vari parunare muHarare. Mutori Tichitaurirwe nawo ane mukurumbira Hope Ochingono anoti vechidiki vezanu PF avo vanga vachida kuenda kunotora mbudzi dzake kumusha kwake kwamurewa havana kuzobudirira kuita izvi. Asi anoti chinangwa chevechidiki vezanu PF ava change chiri chekuda kumuchikisidzira. Nasi vamwe vechidiki kusanganisirawo mutevedzeri wemutauriri webato reTCC vaOstalo Siziva vaenda kwamurewa vachiti vari kuratidza kutsigira vachingono. Asi vechidiki vezanu PF avo vanonzi vari kutungamirirwa navataura ikandishaya havana kuzoenda kunotora mbudzi sezvavanga vachitaura. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata vachingono.
Pane murume anonzi Taura ikandishaya weZanu PF ari muYouth League yeZanu PF akabuda achinyepa kuti ndakapiwa mbudzi nehurumende achiti hanzi mbudzi dzaifanira kupiwa vamwe vanhu vemunharaunda imomo asi ndakadzitora ndikadzipamba ndikadzita dzangu. Kwakuri kunyepa. Ndakaburitsa mapepa anorakidza kuti mbudzi idzi ndakadzitenga kuSouth Africa nemari yangu.
Makadzitenga rini?
2016 ndikaburitsa mapermit acho andakashandisa andakapiwa nehurumende yekuSouth Africa nehurumende yekuZimbabwe kuti mbudzi idzi kwanise kufamba. Chinhu chaita kuti vanhu veZanu PF vatsamwe vatume nhubi inonzi Taurai kandishaya ndechekuti pandakaenda kuSwitzerland kuGeneva ndakanotaura kuUnited Nations kuti kune problem kuZimbabwe vanhu vari kufa nechirwere checancer ndava hakuna mishini inokwanisa kurapa vanhu anonzi maradiotherapy cancer machines. Mahospitari ese emuZimbabwe hurumende haana mishini. Saka ichi ndo chinjakarwadza vanhu veZanu PF kuti hanzi waenda kunotaurirei zvinhu zvomba medu uchinoudza vanhu wekunze. Ndikati aiwa kavarume inini ndakadaidzwa kuti nditaure nezveupenyu hwangu. Ndikavaudza kuti semutori wenhau ndinoinvestigatewo zvinenge zvichiitika muzvipatara kuona kuti vanhu vari kurapwa zvakanaka here. Saka ndakasangana neinformation iyi. Saka information yandanga ndichitaura handina kunyepa. Pane chandanyepa here?
Saka semaonirenyu sei vava kuita zvavari kuita izvi?
Vava kundityisidzira vachiti toda kutora zvinhu zvako zvese. Land yaunayo ndedu ndeyeZanu wakaipiwa nehurumende. Land yandiri kunzi ndeyeZanu ndopaigara madziteteguru angu pachingono village kwamurewa. Saka ndezvekungotyisidzirana nekuda kupamba upfumi hwevamwe vanhu zvavagara vachiita vanhu veZanu PF. Zvinhu zvakaipa ndava zvinoita kuti nyika itarisirwe pasi nedzimwe nyika.
Mutori wenhau vaHope Ochingono vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorekera, Tabatawo vakandishaya kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
We have achieved our first stage through this process. On various platforms, Hope Ochingono anoudza vanhu kuti Zimbabwe is conducive environment for business, one. Number two, if you are not Zanu PF ukada kuita project inosuffocatewa. Number three, kwamurewa kustronghold yeZanu PF vanhu vanopisirwa dzimba and stuff, and many times anaiburitsa imba yake mutown.
Saka kana musina kutora mbudzi dzamanga mamboti ndedzehurumende iye achiburitsa mapepa kuti ndedzake, chii chamungati mabudirirapa?
So tangotora mukana wekuratidza vechidiki kuti look, unokwanisa kutoita mabhinda uko nemaoko ako ekuzviraramira zvisina kuti wamukira kubasa. Panguva iya yavanenge vachifurirwa nana Hope Ochingono kuti endai mastreets munoita mhirizhonga muchiratidzira kuti tiri kuda mabasa, vana Hopewo vanozobhadharwa mari nevarungu nana American Embassy voenda unotenga zvipfuwo votanga kuchengeta kumusha. Saka nhasi vechidiki veTCC vavhurika vasvinura.
Sei muchidaro?
Vakwanisa kutoona kuti hezvo wo saka Chingono andove nemusha usina kupiswa neZanu PF. Wo Chingono andove nebusiness risina kusafoketwa. Wo andori nezvipfuwo zvipenyu. Vavhurika vachinji vacho vari kufona vachiti ah mukoma makaita basa hatina kuziva kuti Chingono anotori nepamusha pakanaka kuda.
Vataurai kandishaya vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wedare reparamende muAmerica reHouse of Representatives amai Nancy Pelosi nasi vaenda kuUkraine uko vasangana nemutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky. Amai Pelosi vaenda nedzimwe nhengo dzedare ravo natu. vachitaura nevatori venhau amai Pelosi vati rwendo rwavo urwu rwange ruchiratidza kutsigira kuri kuita America vanhu vemuUkraine uye ushingi hwavaratidza mukurwira rusununguko rwavo. Zvichakadaro, Russia yanga ichienderawo mberi ichibhomba dzimwe nzvimbo dzemuUkraine. Russia iri kushorawo zvirango zvairi kutemerwa nenyika dzakabudirira kubva zvayatanga kurwisa Ukraine. Vanhu vakawanda vari matunhu eAmhara kuEthiopia vari kuchema-chema nekuti kunyange hazvo pakanzi panyoreranwa chibvumirano pakati pehurumende nevakaipandukira zvikuru verudzi rwechiTigray, dzimwe nzvimbo dziri kuenderera mberi dzichirwiswa. Hondo iyi yave nemwedzi 15. Hurumende munandira yakamboedza kuita nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo, asi vamwanga vachigunun'una kuti yakadaidza mapato mashoma uye haina kudaidza makuru ari kuirwisa. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki kana kuti Youth Forum, tine hurukuro nemutori wenhau Muzvare Esther Shavi veHurungwe Community Radio Station. Tatanga nekubvunza Muzvare Shavi nezvemabasa avari kuita.
Izvizvi tingangodzidza tiri kunyanya kunyora kana kuti kubuditsa nhau dzine chekuita nezviri kungoitika munharaunda zvatinosangana nazvo everyday zviri pachena, zvinongozikanwa nemunhu wese.
Saka kana mapedza kutora nhau idzi munozodzitsikisa papi? Zvinenge zvichifamba sei? Mungatsanangura?
Tinogona kuchindaita audio ndichiinterviewa munhu. Audio iyayi handoisenda paplatifomu yedu pawhatsapp group ratikacreata, tosenda paplatifomu iyoyo tozibroadcasta ipapo. Panenge paine mamembers aripo pagrupu iroro vakatowanda.
Mungati pari zvino vakawanda zvakadii?
Vanogona kusvika kana kuma 400.
Saka vanenge vachida kuti vange vachipinda pagrupu apa vanoita sei chaizvo? Namba dzacho ndedzipi?
Ini ndiri admin futi ndinoedha vanhu ipapo pagrupu iroro anenge ari achida kunge achitevera nhau idzi. 0782 418 495.
Munombobata-bata here nyaya dzine chekuita nevechidiki, uye ndedzipi nyaya dzamungati ndo dziri kunyanyotaurwa nevechidiki munharaunda menyu?
Ya, pari zvino izvi vechidiki vari kunyanya taura nhau dzekuteka kumabasa, zvekuti vakuswera vakangogara pamba. Zviri kuzoitawo kuti vange vachizotanga kutorawo zvinodhaka, vamwe vacho vachizoendawo vachitora madepression, vamwe vachikasirawo kuroora. Vazhinji veizvezvi vari kuroora vari vadiki, otizirwa achiri mudiki, kunyanya kuvakomana. Even vasikana vacho nenyayawo dzenhamo irimo mudzimba avo vari kuita sei vari kuwani vachitizirawo nekukasira. Nekumirawo kwakamboita chikoro nenyaya dzecovid, vari kuwanikwawo vachimhanyirawo futi vachienda masikati maearly marriages.
Asi vakasununguka here kutaura nyaya idziyo vechidiki vamune muchitaura nawo munharaunda?
Vamwe vacho vakasunungukawo kutaura, vamwewo zvinhu zvavasinganyanyotauri nezvazvo.
Saka kana maona nyaya dzakadai munenge muchizoita sei? Munozodaidza nyanzvi here kuti dzitaure nevechidiki? Zvinofamba sei?
Kazhinji kacho ndipo patinenge takuzobvunzawo macomments anobvawo vanoona nezvinhu zvakadaro, vanoona nezvevechidiki, vachitipowo macomments avo toisawoche pastori yaunenge waita munhu. Tichifunga kuti vamwe vechidiki ava zvichasvika kwavari vachanzwawo macomments aya, utsvaiwo kuti vazviite izvo zvinenge zvataurwa.
Kwamunogara uku kunenge kune maruzevha akanyanya, saka tudorodoro nezvinodhaka izvi zvinenge zviri kubva kupi sekunzwa kwamuri kuita?
Kwazvinobva chaiko ka havambokutauri kuti zviri kubva nepi, asi vanotenga mutu zvinotengeswa. Kune tumashopu turimo mumaruzevha tinouya netudoro itofoto tunenge turimo twemadhora twakachipa 50 cents, kadoro 50 cents, kekuti munhu anongotobva atongodhakwepapo. nezvina namba hanje izvi madrugs ana namba hanje ndiwo akawanda kumasevu anodzirima
ko kune vamwe vari kuita zvatingati zvinhu zvinovapa pundutso ndeapi kana kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuona kana kuti atingati maprojects ari kuitwa munharaunda menyu nevechidiki
vamwewo vari kuita vanoti vamwe mafoundation ungosvika uchera wefoundation ipapo uona kamari kake kune mari chanda unoitwa ipoachibage uenda unokuhwa chibage ikoko kana zvese 1 week wopedza vari pamba pemunhu achikohwa chibage vachingodaro ndozvavari kuitawo zvino vawanisa mari vazhinji vacho vasina mabasa
macommunity radio akaita senyu mungati angabatsire sei tichitarisa matambudziko ari kusangana nevechidiki kuri kuti mapuwa resonance rekuti mutange kushanda zvakanaka
zvatingakwanisi kuita ndezvekudzidzisa vechidiki nekuti vazhinji vacho mazuva ano vechidiki vakuswerawo pasocial media saka sezvo radio yedu ichinyanya kuwanika pasocial media vane access yekuti vadzidze vachinzwawo zvakasiyana siyana zvakanaka zvekuita nezvazvakaitira zvavanoita zvakashata vachidzidzawo tinenge tane kavhareji yakawanda sekuti mumwe haana kufona haakwanisi kuenda pawhatsapp asi redio anokwanisa kuinzwa kana yavepo anokwanisa kuteererawo paredio zvichisvika kwaari tichiwana kavhareji tichiendesa zvatinoendesa kumunhu wese
mumwe mutori wenhau wechidiki achishanda nehurungwe community radio station muzvare Esther Shavi vari parunare kuhurungwe iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondi pasimba
Jesu simba rangu
simba rangu
Jesu simba
manheru akanaka vateereri ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tinoda kunzwawo pfungwa dzenyu vateereri pamusoro peshoko rakataurwa naJesu kuti kana ziso rako rekurudyi richikutambudza kana kuti richikugumbusa uribvise urirashire kure newe Jesu airevei nemashoko awa tine umwe mutereri anoda kutipa pfungwa dzake panyaya iyi tiri kutaura nani tipewo maonero enyu mukoma
Magadi Pastor Joseph mukoma Tanonoka Wande ndoda kutenda nechirongwa chenyu chezvechitendero apo patinodzidza zvakawanda ndoda kutenda ndinoitwa narration matarirano ndinogara South Africa Cape Town ndokwandiri so far ndinoda kuresponda kumibvunzo yakabvunzwa neumwe wedu umwe wedu akabvunza mibvunzo akatsamhira pana Matthew chapter 5 verse 29 na 30 panotaurwa nezvekuti kana ziso rako rinogumbusa zvitori nani kuti ziso rero uribvise takuti muviri wako wose uinde mugehena zvitori nani kundoti ziso chete riro ndiro ngariwore woendako kudenga uine maziso akashota asi muviri wako wese mumwe wacho wese waponeswa ndomva mubvunzi abvunza futi kuti paibvunzwa maziso here kana kuti pane dzimwe nyaya dzaitaurwa dzisiri dzeziso ende kana dziri dzimwe nyaya dzaitaurwa dzisiri dzeziso anoda kuziva kuti chii chazvii zvaitaurwa nezvazvo ende uye why ziso rerudyi negumbo rerudyi neruoko rwerudyi ndo zvakabvunzwa nemumwe wedu
mavhesi amatiudza awa anotaura nezvedivi kana kuti ruoko rwekurudyi vamatarirano munoonei mumashoko aya ruoko rwekurudyi rwakamirirei
ndoda kutanga kupindura nekuwai kurudyi muchaona kuti kurudyi takaverenga mavhesi akatasana Matthew chapter 26 verse 64 takaverenga futi Hebrews chapter 1 verse 3 Isaiah 41 verse 10 Colossians 3 verse 1 pane zvinobudapo ende makatarisa bhaibheri tichiriverenga rinotaura kuti kana mwari achidzikinura anodzikinura using his right hand
saka sei zvichinzi ziso rerudyi
ndichiona ndichiverenga bhaibheri ndinobva ndakatsoona kuti right hand represents a power saka tichiona kuti it's very rare kuti usangane munhu anoshandisa ruko rweruboshwe. It's very rare. Variko andauta hakuna variko pato vazhinji vanoshandisa ruko rwerudyi, ndoruoko rune power, rune simba rose. Saka muchaona kuti right hand riri kungotaridza kuti idivi rine simba. Pane kakusimba karipo nekaustrong karipo.
Vamatarirano, Jesu aitaura ziso chairo chairo here kana kuti iri rakanga riri dimigira?
All right, ngatinzwei kuti Jesu aitaura ziso chairo chairo kana kuti chimwe chaitaura. Ngandei pavhesi ya 38 of the same chapter. Inobva taura kuti makanzwa kuti zvakanzi ziso rinotsimbwa neziso, zino nezino. Asi ini ndinoti kwamuri, musadzivisa wakaipa, asi unokurova padama rorudyi, umurinzire rimwewo mafabata manje. Kureva kuti ziso, zvinzi ziso rinotsimbwa neziso, kureva kuti the same action, kana kuri kuti wauraya munhu wakafanira kuurayiwawo, kana kuri kuti wabira munhu waifanira kutorerwawo zvako, kana kuri kuti waita anything waifanira kutsiviwawo nechakaini chimwe chakaipa kuti uite se kuti nyaya yako iyo inge ichinzi yagadziriswa. But manje panapa ziso panapa risitomira kuti ziso vangorowana maziso bedzi ndo vanotsiviwa nekuti varowa ziso, but ziso riri kutomirira kuti any action, anything chaitwa chaungaitirwa chingange chinenge chakaipa zviri kuzonzi manje anenge akurova padama iweyoka murinzire rimwe dama usatsiva just because kutsiva kuzikwani kutsiva kuzvikwedu kwakadaro. Saka chii munhu wamwari chinokukonesa chiri kukugumbura kuti unatsoona kuti inini pakadai so ndinobva ndareruka, ndakangobata mari ndinobva ndareruka.
Tinotenda zvikuru mashoko nepfungwa dzemutereri Nareshen Matarirano. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana tsananguro dzamunoda kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Vateereri, ndinokuyeuchidzai kuti nhamba idzi ndedzezvechitendero chete chete. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda chikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Cranbourne Bullets 2, Capes United 0, Highlanders 1, Chicken Inn 1, Manica Diamonds 1, ZPC Kariba 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pasi rose nhasi kucherechedza zuva revashandi kana kuti May Day. Mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCCC vatendai bid avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti hurumende yakakurumidza kudzosa dhora remunyika isati yagadzirisa zvinoda kuitwa. Vechidiki vebato rezanupf vanga vati vachaenda kunotora mbudzi dzemutori wenhau vahopo Chingono kwamurehwa varegedza kuita izvi, asi vachiti vabudirira pane zvavanga vakaronga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.